zvakawanda zvoda kuvandudzwa zvino zvatatotanga kutaura izvozvo zvekuti dai pasaita bongozozo uyezve pasaita intimidation izvo zvinhu zvinokanganisa election yedu chepiri isisi totarisira zvakare kuti iripo zvimwe mutemo yealignment zvakabuda mubumbiro remutemo zvoda kuti da zvangogadziriswa zvaitwa kuti patinoenda vanhu vange vachiziva kuti zviri mubumbiro remutemo ndo zvaakuitwa chetatu kune issue yatinenge takatarisirawo yevote education kuti vanhu dai vangofundiswawo nokuziva kuti kuvhota kwacho kuchafambiswa sei kwozoita zvinhu zvakaita zvemedia access kuti vose mapolitical parties vanenge vachikontesta vange vachibudawo pamatelevhizhini pamaredhiyo vachikwanisa kukambena kwese kwavanenge vachida navanhu vachiendawo vakasununguka kunoterera mapato akasiyana siyana ndizvo zvinhu zvazvedu takatarisira naiwo maobserva atachitaura nezvavo totarisira dai vauyawo much earlier kuitira kuti vaone zvinhu panotanga kuita manomination koti nekampeni kwete kungomirira kuzongoona musi weelection day because kazhinji samusi weelection day zvakangofanana nezaro muchato zvinenge zvese zvagadziriswa asi magadziriro acho anenge achiitwa zvinenge zvakanaka kuti dai vasvikawo nguva iripo kuti vaone kuti zvinoitwa sei
konyaya sachigaro wezeki
ndiyo nyaya imwe yatakatitarisira kuti dai akurumidza kugadziriswa nonguva ichipo kuitira kuti sachigaro uyo auyawo pane nguva achiona kuti iyo voter registration yatataura iyi inopedziswa zvakanaka sei nokungozivawo mabasa esarudzo sezvamunoziva iprocesi yokuti iri very technical inoda nguva yekuti munhu azive basa racho kakazvava zvakanaka kuti dai sachigaro uyo achiiswa pachinzvimbo ichi nguva iripo kuitira kuti agozvipa nguva yokunyatsogadzirira nokuziva kuti basa racho rinofamba zvakanaka sei saka tokurudzira hurumende kuti dai achipedzisa basa iri nokuisa sachigaro wenguva ichipo asi sachigaro wacho watakatarisira totarisira munhu anenge asiri partisan munhu asina bato raakarerekera tichitarisira munhu ari independent ari impartial anokwanisa kuita basa iri asina bato raakarerekera
tambonzwawo kuimwe hurukuro yakaitwa navamunangagwa nevefinancial times vanenge vachiti vari kutsvaga mudzimai kuti aite basa iri zvingabatsira here izvi
izvi zvingabatsira chaizvo sezvamunoziva madzimai ndiwo akawanda munyika muno 52% of the population uyezve basa iri rasiyiwa namaherita makarava vanga vari mudzimai saka zvava zvakanaka kuti dai rangopiwa mudzimai nokuti deputy aripo vamagade futo acting chairperson mazuva ano murume saka zvo zvakangonakawo kuti tikaita chairperson nomudzimai toitawo deputy way wechirume ende zvakanaka tikaisa mudzimai zvobva zvatokurudzirawo kuti chero uko kwatinoenda kumaelection pasarudzo mapresidential candidates mamembers of parliament masenata makansela tione madzimai akawanda because kana tichinzi tiri munew era new dispensation ngaite new era isiri yevarume chete asi tione madzimai achiendawo pazvinzvimbo izvozvo pamusorosoro